Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 27 Gurume March 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi.
Pari zvino hatangonyanyoona zvatingati zvinyuto zvakawanda zvingaite kuti vanhu vatemwe musoro vasara pabaro zvakanaka, enzara kupera zvakanaka, tichaedza kuti vana vezanupiefu.
Bato rezanupiefu rinoti sarudzo dzebato iri dzakapedzwa kuitwa nezuro dzakaitwa zvakanaka, zvinoratidza kuti ibato revanhu.
Zvakare vanhu vemusangano vanoitwa nge vatorerwa masimba avo, nekuti pese apa vanenge vachiita mastructure kozongoyawo imwe mhuka inongoya kuzodya vana vayo, ivo vanga vachichengeta vana. Saka ndipo pane dambudziko.
Asi nhengo inomirira Norton mudare reparamende vatemba mliswa vanoti bato rezanupf rava kurasa vashandi varo vemumaselves vichitora nekusimudzira vanhu vasingazikanwi nevatsigiri.
Makambani ekuchina haasi kugarisana zvakanaka nevanhu zvamuchose. Nyika yese yeZimbabwe chena nekuda kweunhu wemachina kushayiwa remekedzo ikodzero dzevanhu vari munharaunda imomo, kunyange vatungamiri vematunhu havasi kuremekedzwa.
Sangano reCenter for Natural Resource Governance rinoti hurumende haifaniri kurega vana muzvinabhizimisi vekuChina vachiita madiro nezvizvarwa zveZimbabwe sezvavari kuita munzvimbo dzavari kuchera zvicherwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mamwe makurukota ehurumende nevamwe vakanga vakamirira zanupiefu mudare reparamende kwemakore mazhinji vakakundwa musarudzo dzebato ravo dzakapera kuitwa nezuro. Sarudzo idzi dzange dziri dzokusarudza vachamirira zanupf musarudzo huru dzichaitwa gore rino. Vamwe vanonzi vakakundwa vanosanganisa gurukota rematebeleland south vaAbednego Ncube, mutevedzeri wegurukota rezvekufambiswa kwemashoko vaKindness Paradza, gurukota rezvemaindastry amai Sekai Nzenza, gurukota reict vaJefan Musoere, mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr John Mangwiro, uye vaimbomirira Bhuyera South muparamende vaJoseph Chinotimba. Vachitaura neStudio 7 nezuro, mutauriri wezanupf vaChris Mutsvangwa vakati sarudzo dzakafamba zvakanaka, vachiti zvinoratidza kuti bato ravo rinoita zvinhu pajekerere. VaMutsvangwa vanoti vane zvichemo vanogona kusvitsa kuvakuru vebato iri munharaunda yavanogara.
Tazviri kufamba zvemandorokwati, takusvika kumapeto kwemaprovinces 8, mamwe ese akatanga kufota kunezuro. Mamari dzavo dzatotanga kubuda aitswa pamapolling reports. Maagensi ese anenge aripo emakandidati akasiyana-siyana vanga varimo vachiongorora basa riri kuitwa nevanhu vefads neheritage nevegovernment vari kubatsira kuti mikwete vegovernment nemacivil servants vamwe musangano ari kuita kuti basa racho riitwe zvakanaka, kutaura gavhenmendi yemusangano. Hatina kunyanyonzwa kunyunyuta kwakawanda, asi pese panoitika chirongwa chakakura kudai hapachaikwe kunyunyutwa.
Kova muari kuti mazita avo anga asiri pamabalot pepa zvagadziriswa sei?
Zvinogona kudaro bhozi vamwe pavaendesa tichiita yataiti blitz yekuti vanhu vapinde, vamwe vainonyoresa kuzeki. Saka vofunga kuti mazita avo aripo, ivo asiri paverification register reparty. Pamwe panongoitwa maclerical errors anogona kungowanikwa panoitwa basa rakadai. Saka chatiipo ndechekuti tinoda kuti vese vane mazita asipo tinoda kuvakokorodza tichiti vanyorwe nemachairman. Tinovati ivotira president nyangwe nhasi vasina kuvhota. Saka tikauti vagopinda mumbudu nedire ZANU-PF kuti takatarisana nesangano sarudzo guru iri kuuya. Ukaona mwana wari wezanu amwe naatomboya kuzoti areje achida kuvhota nhasi kuratidza kuti anoda musangano wake. Saka yato recruitment drive yataanayo iyoyo itsva kupamhidzira yataa tichiita kudhara yevanhu vauya vari kushayikwa mazita taakutovaisa mumbudu yezanu-PF tione kuti vanozoenda pasarudzo hombe yemanational elections vave mamemba emusangano zvekare varezeswa nezeki.
Ko vamwe vanenge vachiti vane zvichemo ambasada zvekuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka, bato rinogadzirisa sei zvinhu zvakadaro uye vanofanira kuenda kuna ani chaizvo?
Kwese kuprovhinzi kuna team leader, tanikani ndiri team leader kumashoreland west. Saka foni yangu yanga ichidandaura kubvira nezuro ichingova vanhu vachichema vamwe nyambo vaiwana nabadza angu dzateam leader nekari rekuti kune vakawandawo futi vanga vachienda kune vatungamiriri vechirongwa ichocho. Saka tiri kuedza kuti panzvimbo yepabongu panhadziri dzanwe kana zotadza toita scale up kusimudzira nyaya yacho kune chimwe chikwa chidanho chiri padenga kuda marazosvika kuprovhinzi kwandifanika ini kwandinge ndiri team leader. Kana zvinge zvandikonawo ndoendesa kuna national PC, kana zvinge zvandikona PC yoendesa kuna ani? Kuna president. Asi pari zvino hatina kumbonyanyoona zvatingati zvinyuto zvakawanda zvingaite kuti vanhu vatemwe musoro basa rapabaro zvakanaka ende raakupera zvakanaka. Tichitaridza kuti vana vezanu-PF tiri vana venyamunhu and isusu hatiite zvemagalap poll kana mastraw poll kana chii. Tinoenda kunokaunda munhu wega wega paakamira nechitupa chake nenhamba dzake dzechitupa tosevesa primary election kuti tizive kuti uwando hwevanhu vari kuenda kunovhotera ZANU-PF pamusangano pasarudzo hombe iri kuya ndeupi. Hatiite zveguestimating.
Avo vanga vari mutauriri wezanu-PF vaChris Mutsvangwa vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Asi nhengo yeparamende yakazvimirira uye ichimirira Norton vatemba mudisa vanoti ZANU-PF yava kurasa vatsigiri vayo mumaseles ayo ichitora vanhu vasingazikanwi munzvimbo zhinji, izvo zvichakonzera kuti vanhu vaite zvebhora musango zvavakamboita makore apfuura apo bato iri rakarega kuteerera zvido zvevanhu.
Zvinotaura zvakawanda kuti musangano hauna kusimba nekuti wakumhanyiswa nevamwe vanhu vasiri mumastructure. Mabazi anenge vana fazi vaya unoshaya kuti vari kutsvagei. Iwo musangano unotove nedipartment rezvinhu zvese, kubva kubhizinesi, kubva kuinformation, kubva kukomisariati. Komisariati ndo tete vemusangano, ndo vanoronga mastructure. Asi maelections aaitwa nefazi. Fazi inonzi NGO, kasi tikada kutaura chokwadi pane mutemo uri kuiswa kuti maNGO asapinde muZimbabwe asina kuvhetwa nekuti vari kupinda munyaya dzematongero enyika. Ko iyo fazi yapindira mune nyaya dzemusangano unotonga weZANU-PF asi matongero enyika here? Ko sei iyo seNGO vatenderwa kuita izvozvo? Zvakare vanhu vemusangano vanoitwa kunge vatorerwa masimba avo nekuti pese apa vanenge vachiita mastructure kuzongoyawo imwe mhuka inongoya kuzodla vana vayo, ivo vanga vachichengeta vana. Saka ndipo pane dambudziko, ende vanenge vane chimwe chinangwa chisiri chekusimbisa musangano weZANU-PF zvandaona, kasi chekupunda musangano weZANU-PF.
Izvi zvingaitika here kana vakuru vari mubato iri vasingadi?
Vakuru ndo vanotungamira. Saka izvi zvakaitika vakuru vachiziva, kasi kuziva kwavanenge vachiita vakuru dzimwe nguva handizvo zvinozobuda maonero angu. Saka ndiri kuona kuti zvatambudza musangano weZANU-PF ende ndinotivimba kuti zvichaongororwa nevakuru nekuti vanhu vatsamwa ende kuenda kusarudzo ye-2023 vanhu vakadaro ndizvo zvinozonzi bhora musangoka. Saka bhora musango wacho mutambo wacho watotanga izvinezvi nekuti vakawanda vati aorait, kana fazi ndo zvayaita iyo yamatuma yamatendera ndiyo ichakukambenerai, ndiyo ichaita kuti muhwini. Nekuti mukaona vakawanda vati vadyiwa nzvimbo idzodzo dzogona kuenda kune opposition, nekuti opposition vanhu vanenge vakukava bhora kune opposition, ende izvozvo ndizvo zvinoita kuti ZANU-PF iluze mafu. Fosco is no Sakatika 2008, Pakatika Genu Paya, Saka, Boram Sangura, Garachishanda, and the Rimuro Pamela, and the SNPF, Nemapato, Sakango Safara Nichin, Augenda, Winamwing.
Ramlisa, Telegratishin, Zama, Shoko, Kanout Makua, Okuti, Panera Tigiri, Kout Makemp, Eva Tigiri, Vanguarku, Tigira, Mtezerovam Nangagua, Vachuenga, Vanguarku, Tigravam Nangagua. Sokuona kwenye kavuti sokuza kwenye zine chokwa diresh chingava ne chokuita irende sa trukona pasaru zotema primaries.
Apana kambani kana muris na bopoto asikuti bopoto ndiya baba na mai kanda na baba mini zvazvimwe asi zvinoratidza kuti even iyo CIO yacho ino lidwa na Isaac Moyo director general mutevedzi wavo ari Deputy Director General Tapfumane panenge pane kukakakatana ikoko nekuti murikona kuti iwo vechiyo vari kuti ko avabva nekupi ende se vari kupiwa mari kune everything heritage futi iriko yemao veterans zvinhu zvese zvayangotangwa panguva inoyi ende zvinenge zvine varidzi vazvo kana vari pasi vanenge vakuda kuti kumusoro uku vange vachisvikako kusvika kumusoro kukanganisa zvikumusoro ende nokanganisa nemabasa aitwa nefast ne heritage pamwe chete war veterans ya Garena association ya national war veterans association yozikanwa ne war veterans league ko heritage vema war veterans yabva nekupi nezvakadaro saka kurakidza kuti vakuru vemusangano wezanupf havana cautious and havavimbe nemastructure emusangano wavo neizvozvo vaakuita sei vaakutanga zvakati wandei zvakukanganisa emusangano and vanhu vemusangano vakuti isu takumbosuduruka mumboendesa vamberi and izvozvo zvinowanzoitika kana zvinhu zvakawanda zvakuitwa zvisingawirirani nevanhu kana varidzi vechinhu.
Nhengo yeparamende inomirira Norton Vatemba Mulisa vari parunhare kuNorton nestudio 7. Sangano reCenter for Natural Resource Governance rinoti vana muzvina bhizimisi vekuChina havagoni kugarisana nevanhu zvamuchose. Mukuru wesangano iri Vafarai Magu vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munzvimbo dzine zvicherwa vanogara mune zvicherwa zvakukanganwikwa nehurumende iyo vanoti iri kurega vekuChina ava vachivhiringa vagari nekuvadzinga munzvimbo dzavo asi pasina chiri kuitwa nehurumende. Vamagu vanoti munharaunda yeHwange mune makambani anoita gumi uye vagari venzvimbo idzi vakangova vakumbira hurumende kuti idzike mitemo inovachengetedza munzvimbo dzavo asi pasina chati chaonekwa mukuchengetwa kwavo nehurumende yavo.
Makambani ekuChina haasi kugarisana zvakanaka nevanhu zvamuchose. Nyika yese yeZimbabwe iri kuchema nekuda kwehunhu hwemaChina, kushayiwa remekedzo ikodzero dzevanhu vari munharaunda imomo, kunyange vatungamiri vematunhu havasi kuremekedzwa. Saka nyaya yemining iri kukonzeresa kusagara zvakanaka kwevanhu muZimbabwe nekuti vari kuramba vachivhundutsirwa kana kuti vachitorerwa minda yavo. Vashandi vari kubatwa senhapwa, vanorohwa, vanoshandiswa vasingapiwe muripo, vanoshanda munzvimbo dzisina utano uye vasina zvikwanisiro. Vanhu vazhinji vari kushandira maChina upenyu hwavo huchadimburirwa panzira nechikonzero chekuti vanoshanda vasina zvekupfeka zvinovadzivirira. Dzimwe nguva vanoshanda pane njodzi pasina zviri kuitwa kuti vanhu vasawire munjodzi idzodzo. Saka idambudziko guru.
Vamagu, sei hurumende isingachengetedzi nzvimbo dzinogara vanhu kana kuvapa pekugara patsva kana vagere munzvimbo dzine zvicherwa zviri kuda kucherwa kuti zvitengeswe?
Tichiongorora dambudziko raunzwa nemaChina tinoona kuti dambudziko chairo haasi maChina, nekuti hakuna munhu anobva kuChina wongonanga kuusumba wosvika kuti ndauya pano kuzochera black granite. Hakuna zvakadaro. Dambudziko ihurumende yeZimbabwe nekuti maChina vasati vapinda mumaruwa vanotanga vaonana na Minister of Mines, vanotanga vaonana na President. Pavanozouya kumaruwa vanenge vatopiwa magwaro ekuti kune vanhu variko asi itsvina havana nebasa rese. Ndosaka pavanoda kutanga maprojects avo munoona kuti vanenge vaine ZRP, panenge paine CIO, panenge paine vana DA, vese vanenge varipo kuprotekta maChina, vachityora kodzero dzevanhu, vachityora bumbiro remutemo rinotaura kuti zvizvarwa zvemuZimbabwe hazvifaniri kubviswa mumisha mavo pasina order inenge yabva kukoti. Asi maChina vari kungoenda vachiita izvozvo nechikonzero chekuti vanenge vaine vatsigiri vari mumahofisi makuru vanenge vakapiwa mari. Mari idzodzo ndo dzinokonzera kuti vatengese nharaunda yese nekuti iye anenge aguta iye nemhuri yake. Saka dambudziko ihurumende yeZimbabwe kwete maChina, nekuti maChina havangoshandi kuno chete. Vanoendawo kunana Europe, vanoendawo kunana America, kunana Latin America, asi hakuna makuna kuna seari kuitika muno muZimbabwe.
Chii chingaitwa kuti hurumende iise zvizvarwa zveZimbabwe mberi kweve zvemabhizimisi vanouya kuzorima mari yavo munyika?
Tatotaura kuti dambudziko igovernment ndo iri kudya nemaChina, vobva vatengesa nharaunda nevanhu nemhuka nemaminerals zvese zviri kupiwa kunzi maChina itei zvamunoda. Saka solution haisi kuzobva kuhurumende, solution ichabva kuvanhu. Kusvikira vanhu mumacommunity vaakuti hatisiri kuziva zvamavinga kuno, hurumende haisati yataura nesu. Hurumende ngaiuye paground. Kana tisati taona iye akasaina, kana ari Minister Chitando akasaina special grant, kana ari provincial mining director akasaina agreement nemaChina, iye ndiye anofanira kutungamirira kunotaura nevanhu kuti tauya pano kuti tikuzivisei kuti nzvimbo ino yaye maChina, imimi tsvagaiko kuenda. Zvotangira ipapo. Saka vanhu vakaramba vachinzi vakanzi ibvai, wobva vatotakura mabhegi vachienda, vachasara vasina pekugara. Vanhu vemuZimbabwe vanofanira kuchidraw a line mujecha vachiti apa hatichakwanisi kupushwa kudarika ipapo. Ndivo vanofanira kuti maChina dzokai kwamakabva. Then hurumende ichachitaurirana nemacitizens kuti kana tichida kuita mining project munzvimbo iri kugara vanhu, tingaite sei kuti pave ne-win-win. Hurumende inowana marevenue, investor anowanawo maprofits, asi community inowanawo development, uye haisi kuzongono tsvairwa kubva paigere setsvina. Vanhu vanofanira kuti vazvidzivirire. Kana hurumende iri kutadza kudzivirira vanhu, vanhu vanofanira kuti vazvidzivirire minda yavo, vanofanira kudzivirira mafuro avo, makuva avo, nzvimbo dzavo dzinoyera. Ndivo vanofanira kuti vadzivirire nzvimbo dzavo.
Avo vange vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance, vaFarai Maguhu, vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata munyori mubazi rekuzvifambiswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Chovambotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mapurisa akazivisa nezuro kuti vanhu vatanhatu vakafa, vamwe gumi nevasere vakakuvara nemusi wemugovera, apo rori mavakanga vari yakabonderana neimwe rori mumugwagwa uri pakati pemurambinda nebetera. Vachinyora patwitter pavo nezuro, munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakati vanhu vakanga vari murori iyi vatsigiri vebato reZANU-PF. MuNewsday makare, mutevedzeri wemukuru weBureau of African Affairs vaRobert Scott vanoti vanoona nezvesarudzo muZimbabwe vanofanira kugadzirisa zvose zvegwaro revavhoti, kana kuti voters roll, rigopiwa kuvanhu vose kuitira kuti sarudzo ivonekwe kuti yakaitwa pachekerere. yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Chokutanga ndoda kuti kuna charungira iwe kayo inda unodzamarava kuti iko tinoda hurumende yomubatanzwa pedza vanhu kurovesa vanhu ndoyaari kuda kuti idzokoroko. Isu tinoda kuvhota tombodyiwa takavhota tikavhota tikadyiwa ndizvozvo izani ikahwinawo ndizvozvo hatidi zvakuna mubatanzwa mubatanzwa weiwoyo hatizvidizvo toda kunovhota tinodyiwa tiriyo asi iye waona kuti otodyiwa kana ototoda zvomubatanzwa.
Pastudio 7 apo mamuka sei mamuka sei. Ndinokumbira vose vane access yeinformation iri kubuda yemaprimary elections yezanupf vakaukulete manhamba yavemavhoters avhota pazanupf maprimary elections oseti makaukuletewo netotal yavo ndo anozotipa idea yekuziva kuti zanupf muna nyamavhuvhu papresidential election inoita mavhoti mangani kwete mamwe mavhoti etinozoudziwa ekunyepera aya ndo maactual votes chaiwo chaiwayo. Ndinokumbirawo ndini maridza pajobek
pastudio 7 apo mamuka sei mamuka sei. Vedu vedhokumendari re aljazira irika iri ivo vanoti vezeki vaya ndopa vaifanira kutevera vachisunga vanhu vese vari implicated munyaya idzodzo idzo bcause vakato vari kubira nyika zvinhu zvakawanda. Maticha haana mari ari kupiwa nzungu manesi muzvipatara hamuna zvipata hamuna zvikwanisiro nokuda kwavo vanhu ava. Tinokumbirawo kuti negavhumendi yedu nevasunge vanhu vese vavo kana zvichibvira kana zvina purezidendi kukati ngaasungwevo basa rokusunga vana jobs kala vasina mhosva vachiregera vanhu macriminals rooming around the streets hazvina kunaka izvozvo. Kune wese ari kunzwa akaona dhokumendari realjazira vedwei ngatirejiste kuvhota tivhotere triple c tibvise hurumende yechimafia iyi. Ndini maridza pajobek.
Makadiko pastudio apa tiri kunzwa manyukunyuku kufara nekurakashwa kwakaitwa vachinoti mbava tiri kufara zvisingaiti. Haiwa zvakaita vachinoti mbava vaineta mubhuhwera kubhuhwera kwedu uku. Haiwa tinotenda tafaranuka zvisingaiti. Ngaaende hake chinoti mbava ngaaende zvake. Haiwa tichingoti zvedu mukomana ka ngaupinde zvake mukomana.
Ya, wari kuhwina ngavasafare zvavo ngavasakanya kuzvifadzawo nenhema bcause ii pakaipa kwaona munhu uchihwina neless than 700 semuenzaniso constituency inenge ine vanhu zvekuma 8000 ndohwina ne700 isaini yekuti vanhu havana kubuda kuenda kunovhota nowanda uye vamwe vacho vanenge vasachihadi. Unofanira kuziva kuti pane kana ukanzi wapinda izvozvi vari kumberi ukoko hainyatsi dzega dzega haubudirire panenge pakaipa bcause zvatobuda pachena izvozvi constituency yese munhu unohwina ne90 meno regai timboona atimboona saini maanayo saini maiona indo inonzi big sign manje saka hazvisi zvekutombofarira zvavo zvachose sesi unogona kufara bcause uri kunopiwa GD6 unopiwa mari kuti kuti uri kunobudirira kumberi kwatikenda ukainema bcause nhu zvauri kunopiwa zvauri kupiwa ikoko ndo zvauchadya usafunga kuti vanhu vari kufara taisaone zvaunoti wini yacho panenge pakaipa.
Makadii koko Studio 7 ini ndinonzi Emson mupfana anobva kwachilonga kuchirezuko. Ndinochema nekuda kwezano pf zano pf ine mabasa makuru akaipisisa chaizvo chekuti vatitekese vatore nzvimbo yedu kwachilonga ukoyi nzvimbo yedu kwachilonga uko kwatinogara ikoko kuti titorerwe ivhu naivavo ivavo vanenge vachizvinzwa ivavo vekwachilonga ngavarege kuti vavhoterere nzvimbo iyoyo uyezve masabhuku ngavarege kunyengeterwa nezano iyi. Zano iyi hatichaidi kare. I was born 2 February 1980 ikoko kwandiri zvezvi ndakuchembera handina nyangwe pensheni handina nyangwe chii ikoko kunoitika ipapo nokuda kwezanu pf izvezvi ndotaura ndiri South Africa ndokwandiri ikoko ngatichinjei mabvumu ikoko toda kuti shanduko ichinje muZimbabwe tiregere vanhu ava tanete nevo vanopa mari izvezvi magoldi ari kubiwa izvezvi vari kutenge vari kupa nzvimbo machina saka ngatizive pekuvhotera vana vamai tichinje maitiro toda Zimbabwe yedu iite Zimbabwe itsva ndatenda ini kutenda ikoko Studio 7 kani mambo ya
saka nhaiemi nhaive regai timbobvunzawo meja jenara waripi ami jenara waripi waripi kunyarara kwacho kana kuri kutomwiswa mhenu kana kumwiswa mvura dzezvitunhu watorare ndo vakatorara pano kuti vane mapowers kuti vanokwanisa kucontrola kana kuita stand up zvino tiri kuitika ndisikandre waripiko waripiko haa manyanya kutiregerera ende makangofoda maoko zvichiitika zvichiitika mupiwa mugodhi isingachereke nokuti paweki unobata 100 gram iwa chitora mugodhi yekuti paweki vanobudisa 100 kgs vachinotengesa kunze uko ami jenerawo makanyarara ii matiregerera toziva kuti munaro simba rekuita zvinhu ndii tiri kuchema nawo mapowers vanawo vanozvigona ende ndovega hopu yedu taitokumbirawo kuti vasvinure ii vanyanya kurarisa kubraibwa here mabraibiro wacho haazonyanya munhu unobraibwa nemine wabraibwa neGD6 wabraibwa neprus tengesa hako nyika saizvozvo zvamuri kuita imimi ami general navhareriyo matirasa kuno sadaro mudhara matirasa kuno ii tari redu ndimi tiri kutemba nemistere zvidiki zvamakapiwa pane zvatinozokupai isusu mukagona kutibatsira kuzatichemani
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nezuro mutungamiri weamerica vajoe biden vakazivisa kuti dunhu remississippi riri pakati penjodzi huru zvichitevera dutumupengo remhepo rakadonhedza dzimba zhinji rikauraya vanhu makumi maviri nevatanhatu kusanganisira neumwe mudunhu realabama izvi zvichaita kuti hurumende yeamerica ibetsere matunhu awa nemari yekugadzirisa dzimba uye zvivakwa neupenyu hwavo muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutevedzeri wemutungamiri weamerica amai kamala harris vakasvika mughana nezuro murwendo rwavo kuafrica ruchatora svondo rose amai harris vanotarisirwa kusimbaradza ukama pakati peamerica nenyika dzemuafrica senzira yokudzikisa ukama hwenyika dzemuafrica nenyika yechina amai harris vachashandirawo tanzania nezambia vachiita hurukuro pamusoro pezveupfumi hwenyika idzi mamiriro ekunze kupedza nzara uye nezvevechidiki sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi bato rezanupf rinoti sarudzo dzebato iri dzakapedzwa kuitwa nezuro dzakaitwa zvakanaka zvinoratidza kuti ibato revanhu asi nhengo inomirira norton muparamende vatemba mudiswa vanoti bato rezanupf rava kurasa vashandi varo vemumasels vachitora vanhu vasingazikanwi nevatsigiri sangano recenter for natural resource governance rinoti hurumende haifaniri kurega vana muzvinabhizimisi vekuchina vachiita madiro nezvizvarwa zvezimbabwe sezvavari kuita munyika tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko macris gande nenhau dzeisindebele